Ndoda kutanga nekutenda nyika dzose dziri muSouth Africa nenyika dziri muAfrica nekuvimba nesu kwavakataridza apo pavakaendosa gurukota rezvetourism reZimbabwe, Minister Honorable Dr. Walter Mzembi, mushure mekunge vakliwa nemukuru wenyika kuti vamirire nyika yedu kuti vakwikwidze pachigaro chekuita Secretary General weUnited Nations World Tourism Organization, inova iro bazi hombe pasi pese rinoona nezvenyaya yekushanya nekushanyirwa kwenyika. Ndotenda zvikuru South African Union, iyo yakaindosa kana kutsigira zvine mutsindo kuti Zimbabwe ive iyo inova iyo candidate imwe chete yoga inokwikwidza. Africa yakasunga mugore rakapera kuRwanda kumusangano mukuru wevatungamiri vemuAfrica kuti achamirira Africa pakwikwidzo dziri kuuya dzeSecretary General mumwedzi waMei gore rinoi. Minister Mzembi vekuZimbabwe vakamirira Africa yese. Saka isu tinoshamiswa kana tichiona vamwe vaakutsauka kubva pasungano iyoyo kana kwatingati kupanduka, tipandukira SADC pamwe chete neAfrica wotanga kuti newe unoda kumirawo zvinhu zvatisingatarisiri uye zvinhu zvinonyadzisa nyika yavanobva. Tinotarisira kuti vatungamiriri vakaita saivo vange vachinzwisisa nekukoshesa zvisungo zvesadak kana Africa. Asi tinokurudzira kuti nyika dzose dzemuAfrica nedzemusadic dzirambe dzakamira panzvimbo, dzisasungunuke, dzisavhundutswe nekuita kusina maturo kwakaita sekwaitwa naimbova minister wetourism wekuSeychelles.
Honorable, zvingakanganisa vaMzembe here vari kutsigirwa nevakawanda muAfrica?
Sezvamunongoziva kuti nyika dzedu dzemuAfrica inyika dzine gwara, dzinoremekedza zvisungo, dzinenge dzazviitira idzo. Hapana akamanikidza SADC kana Africa kuti itsigire Zimbabwe, asi nyika pachadzo dzaongorora dzakaona zvakakodzera kuti gurukota retourism kubva kuZimbabwe ringe richitsigirwa pachigaro ichi. Saka isusu izvozvo hazvimbozviringidza kuti Minister Mzembi vatadze kuwina chigaro ichi, nekuti nyika dzemuAfrica semaziviro amunodziita inyika dzinokoshesa nekukudza zvikuru zvisungo zvazvinenge dzazviitira dzega pamwe chete. Ndoda kuti ndikuyeuchidzei futi kuti tisakanganwe kuti kune vamwe vanobvuma kushandiswa nevavengi venyika, vavengi veregion, vavengi veAfrica kuti vadivide the vote yeAfrica. But ndinoziva kuti Africa icharamba yakamira yakabatana ichiprotekta maresolutions ayo.
Kushanyirwa kwenyika kuri kubatsira sei nyaya yeupfumi?
Ndoda kutanga nekutenda President vaMugabe kuburikidza neuchenjeri neungwaru hwavo vakapatsanura ministry yeenvironment netourism zvanga zvakambobatana kuti zvive zvakasiyana kuve neinomirira tourism chete, shure mekunge vaona kuti tourism sector economic sector yakakura inogona kubatsira kuvandudza upfumi hwenyika yedu. Izvi zvinoburikidzwa zvekare nekukoshesa nyaya dzetourism kwavakaita mueconomic blueprint yenyika inonzi Zim Asset pamwe chete ne10-point plan. Basa iroro raiita kuti nyika yedu ive inobudirira kuburikidza netourism. Tinoona vashanyi vanouya kuZimbabwe vawedzera. Tinoona zvekare kubvisa nhamo mukati mevanhu kuburikidza neanonzi macommunity based tourism enterprises, kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinganzi pachirungu tourism resource rich areas vanofanira kubhenefita kubva muzviwanikwa zviri imomo kunyange kutourism.